Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Tuesday, 28th February 2017. I'm Thungameli Nkomo. Tonight, we are looking at President Robert Mugabe's pledge to support young people, saying they are the future leaders of Zimbabwe. But when does that future begin? Some say it's long overdue. Let's get connected on Facebook and on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077, and we will call you right back. We are also streaming live on Facebook and on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com. Let me say that as a party and government, we recognize that our youths are an important asset to us as a nation. They carry with them quite a number of attributes, ideas, skills, and of course, experience that they get along the way and carry these into the future. Hence, as I said, they are our future rulers. That is why both our party and government value the youth. They are a vanguard of our revolution now and tomorrow. That statement from President Robert Mugabe at his birthday party in Matobo, Matabeleland South, on Saturday. The 93-year-old leader also urged government to revive the widely condemned National Youth Service, so as to teach young people, quote, the foundations of our revolution, as well as prepare themselves for the future, chart the road of governance tomorrow, close quote. Young people from ZANU-PF obviously agree with the president, but not so much those from the opposition. Where do you stand? Please call us and give us your contribution. Lichona njani sa Poli Zimbabwe ikutibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje esikhangela ke amazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe emkhosini wokuthakazelela phela ilanga lakhe lokuzalwa ngomgqibelo. Lizakhumbula ukubana bekudliwa kujatshulwa ematobo khonale behlangene abasekeli bezanu-PF bethakazelela ilanga lokuzalwa kukaMugabe efikisa iminyaka engu-93. Uthe yena uhulumende wakhe lebandla lakhe lezanu-PF bayabaqakathekisa kakhulu abasakhulayo. Njalo bafuna ukubona belolongwa, bephumelela, belungiselela ukuba ngabakusasa, ukuba ngabakhokheli bakusasa abalo ohlonzi. Kodwa abanye bathi isikhathi sokubana abasakhulayo babe ngabakhokheli yiso lesi ngoba vele sesedlule kudala. Kodwa ke abanye ontanga ikakhulu bona bezanu-PF kabavumelani lalokho. Bathi bona isikhathi sabo sizafika. Okwamanje umongameli Mugabe nguye oziphethe esidukwini. Kwazi waiwaterere kusangana muchirongwa chenyu, chirongwa The Connection, tichisangana nasi tichitarisa mashoko emutungamiri wenyika uye zvevari mutungamiri wezanu-PF Robert Mugabe vakataura kumabiko birthday ravo nemusi wemugovera. Vakataura ivo kuti bato ravo uye zvehurumende yavo iri kuda kusimudzira vechidiki inovakoshesa zvikuru naizvozvo inoda kuona vachigadzirira kuva vatungamiri vemangwana vane mazvo. Asi vamwe vanopokanawo nebato reZANU-PF zvikuru sei vemapato akazvimirira oga vari kuti aiwa vamugave nguva yevechidiki ndiyo iyi kwete mangwana, nekuti nguva yavo yakatotanga kudhara asi iri kukanganiswa nemi vamugave muchiri kurambira muchigaro. Ayo mashoko ari kubvawo kune avo vari kupokana neZANU-PF zvikuru sei vemapato anopikisa. Ndonyaya iri mugango, ndonyaya iri mudariro hama dzangu, ndonyaya yatiri kuzeya nhasi. Tiridzirei runhare kana kuti motitumirawo mashoko enyu paFacebook kana paWhatsApp, tozomubata tonzwawo mafungiro enyu. Takaona vechidiki zvikuru sei veZANU-PF nemusi wechishanu vachipemberera zvikuru vachigadzirira mabiko ava mugave ebirthday, asi handivo vose vakanga vachifara nezuva iri. Kesizve ukuti avanye ontanga veZANU-PF vave sitini kanye labanye avapikisana laleli vandla.
As Blawayo youths, we are proud of our president and we are really happy that he's turning 93 today. We are really proud of him as an icon. Black majority has represented us in all quarters of the world. And we say, happy birthday, Kushungu, Pamberinemi. Ati Zokiru Mashuri.
As youth league, Givanabe ZANU-PF, Chukuti Pamberinava Kushungu, Shishpemerera Birthday Rabo, Ashitkwanisa 93 years, Vachitunga Mira Zimbabwe, Neunyanzi, Nerudo, Neku Zipira, panyika yavo yeZimbabwe. Ndichiti pamberi kuna vaGushungu, we love you, our icon of Zimbabwe. We say happy birthday to you, our father. Thank you.
Isusu semayouth eZANU-PF tiri kutiko vanhu vasatarisa neziso risiriro birthday ya president vedu. Tinoita nemapledges nemadonations anobva kuwana, aiziri mari yehurumende yatinobvisa musamba yehurumende. Pane vanhu vane rudo napresident wavo, vanokutsikana nezvakanaka zvavakaitikwa napresident yavo, vakapiwa nyika, vakapiwa mapurazi, vakapiwa maplots. Vani vava kuti vatitende, vanotitenda nezvakawanda zvavanotiitira, including kuti vadonetere president wavo. Vamwe vanotipa mombe, vamwe vanotipa hupfu, vamwe vanotipa marice zvakasiyana siyana. Saka birthday ya president vanhu vasaitora sekuti hanzi inotora mari yehurumende. Ino tinoita birthday nemapledges atinowana kubva kuvanhu vane rudo napresident wavo.
Hapana chakashata kuti mutungamiriri wenyika vapemberere zuva rokuzvarwa kwavo. Munhu wese akabarwa anopemberera musi waanozvarwa nokusiyana siyana kwatinoita vanhu, zvobva zvasiyanawo nemapemberero atinoita. Asi sebato reZAPU tine kushushikana kana takatarisa zviri kuitika leading kupemberera kwebhedhaya racho ranhasiri. Tiri kuona vamugave nehurumende kati neZANU-PF vachimanikidza vanhu kuti vabhadhare mari ichashandiswa pabhedhaya. Tikuona masivu sevens achinzi abhadhare madhoradhora. Tikuona zvikoro maSTCs achinzi abhadhare from $10 kusvikana na $20 uku. Zvakare tiri mukati medambudziko mazuva apfuura pfuura vana chiremba vakaramwa mabasa nokuda kwemaconditions avari kushandirayo. Hatisati tanzwa kana umwe chete wemuhurumende wavamugave kana ivo vamugave chavo chavo vachitaudzana nemadokta kana kutaura nezvavo kuti zvichagadziriswa sedambudziko here, asi tiri kuona vachipishinika nokuda kwebirthday.
Lavo love kungumsekeli webandla leZAPU. Ngaphambilini lizwe abasekeli bebandla leZANU-PF bekhuluma ngokuthi kungani bemthakazelela kangaka umongameli Robert Mugabe. We are joined now by our first guest, and that's a youth activist, Zenzo Inyoni from Kobulawayo. Mnumzana Inyoni, yakwamukela kuhle. The signaling that we have lost Zenzo Nyoni, but we will try to call him back. We've also been trying to get hold of Andy Fassi Banda, a ZANU-PF youth activist, whom we spoke to earlier. But his phone is also giving us some nightmares. Mr. Banda, if you are listening, please do call us back, or just send in a message giving us an alternate number where we can reach you. But just to paraphrase what Mr. Banda told us in our regular shows earlier, ubesithi yena njengaba sakhulayo bayamthakazelela kangaka uMongameli Mugabe ngoba ngumuntu osetshengise ukubana ulozulu weZimbabwe, ulozulu onsundu enhliziyweni. Ngoba umbuzo omningi ovela kwabanye ngothi njengoba umnotho welizwe kawumanga kuhle, imisebenzi kayitholakali elizweni, kungani abasakhulayo beZANU-PF bona babasekela uMugabe bemsekela? Ngakho bephendula ke lo mbuzo uBanda uthi ngoba uMongameli Mugabe ngumuntu olabantu beZimbabwe enhliziyweni, olabantu abensundu enhliziyweni, uphethe kuhle udaba lomhlabathi. Wawuthatha ke lo mhlabathi wapha abensundu amaplazi. Ngaleso sizathu uthi njalo uMongameli Mugabe ngumuntu osungule imisebenzi kakhulu kuhulumende, wayipha abasakhulayo. Ngalokho uthi uMnumzana Banda ngezinye ke zezizathu ezenza basekele uMongameli Mugabe. Ndrutaura inini kuti tambotaura ne mtsigiri we ZANU-PF elia va Andy Fassi Banda kuBulawayo uku. Tichiri kuedza kuvabata zvekare irunhare rwavo rwakunetsa, asi vanga vachinda vabvunza mvunzo wekuti sevechidiki nyika yaita mamvemve, zvina zvina kumira zvakanaka munyika, hapana mabasa, upfumi hwaondomoka, sei muchiramba muchitsigira vamugave nebato reZANU-PF? Vataura vaBanda ivo kuti nyaya hombe, nyaya huru, nyaya yeivhu. Vari kutenda vamugave kuti vakatora ivhu vakapa vana veZimbabwe. Vari kutiwo munhu ari kuramba achisimudzira vanhu vatema panyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ndo zvimwe zvezvikonzero vaAndy Fassi Banda zvavari kuti ndo zvinoita kuti varambe vachitsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. I'm joined now by Akima Mhlanga of the Mthwakazi Republic Party. Mr. Mhlanga, good evening and welcome to The Connection.
Good evening, Tungamilo.
Yeah, so we saw President Mugabe on Saturday saying that his party is very much concerned about the welfare of young people. He's advocating the revival of the National Youth Service. He's saying that his party will continue vouching for young people and creating opportunities for them, because they are the future leaders of this beautiful nation called Zimbabwe. What say you?
It's a pity that this old man called Robert Mugabe is still speaking something that has got no sense. For the past 37 years, Robert Mugabe has run this country like a tuck shop. And we have seen it all. We have seen it from marginalization of Matabele land. And now when he's talking about empowering youth, we wonder which youth is he talking about? Because in Matabele land, we are seeing the youth of Matabele land, and the majority of them, they are not working. We have seen farms being taken from whites, given to the people from Mashonaland. And when he's talking about empowering the youth, I don't know, I'm shocked about his sentiments, because they don't even apply to the youth of Makerere. They only benefit a certain region of this country. We are saying to ZANU-PF big wings, this has nothing to do with the youth of Makerere. It is there to empower selfish leaders from ZANU-PF government.
Mr. Mhlanga, there is certainly a lot of young people in Matabeleland who support Mr. Mugabe and his ZANU-PF party.
Those youth from Matabeleland who are supporting ZANU-PF party are the youth that have been taken from Mashonaland to come and settle in Matabeleland. I can call them as settlers. They won't cease supporting ZANU-PF just because they are benefiting from the regime. So it has nothing to do with the youth of Matabeleland. If you go around and ask, no one from Matabeleland, no youth from Matabeleland was given a farm. All farms are being parceled to the Easterners, the youth from Mashonaland.
To go with you further there, Mr. Mhlanga, I beg to differ. I think your statements are... that's a false statement. It doesn't even need a scientific, study, because I personally know young people who were born and bred in Matabeleland who support Robert Mugabe wholeheartedly, and these are not settlers.
Those youth who were born in Matabeleland who support ZANU-PF, I don't think they may count up to a large number. Those are few youth who have been, given false information about ZANU-PF. They don't even know what ZANU-PF is. We know ZANU-PF is a government that is against the humanity, that is against human rights. So those youth, they've been given false information. They've been told lies that Robert Mugabe is a nice person, and they've been given a little of Mugabe's resources, and they can even go saying Mugabe is good, while it's not like that. Just a minority of those youth are benefited, just a little of them, small number of them.
Siyabonga Mnumzana Mhlanga, qhubeka uvambile khonapho ecingweni, sizaphenduka kuwe. Mhlanga is a member of the Mthwakazi Republic Party, ngowebandla le Mthwakazi Republic Party, Umnumzana Akim Mhlanga. Joining us now is analyst Brian Murinyengwe. Mkoba Brian Magadi.
Simba makasimba here baba.
Aiwa takasimba. Matibata muri kupi? Muri kuHarare?
Pete parisino ndikukubata indire kwaMutare.
Oh, kuri sei kwaMutare kumakomo uko?
Kumakomo kwakanakisisa chose kuri kunaya.
Ah, that's good. Ngati bate nyaya ya vaMugabe vari kuti bato ravo nehurumende yavo ihurumende inokoshesa zvikuru vechidiki, vari kuti zve nechikonzero chekuti vechidiki ava ndivo musimboti weutungamiri hwemangwana weZimbabwe. Muri kuvaonawo sei mashoko aya?
Mashoko amutungamiri Mugabe mashoko echokwadi, asi chinhu chavanorasika ndechekuziva kuti vadiki vacho vavanoti ndivo vatungamiri vamangwana vavapa here hwaro hwekuti vachitungamira. Tinoona kuti kwenguva yakarebesa vechidiki vavanoti ndivo vavanosapota ndivo vavari kutsikirira zvakanyanyisa. For example, kana tikatarisa panyaya yamabasa, vechidiki ngavapiwe mikana mumabasa, kwete kuti ivo vega ndo vanoramba variko. Saka zvaifanira kuti vacreate a conducive platform whereby the youth are transmitted from education to the employment system. That would work better.
Asi vari kuti hurumende yavo iri kuedza nepese painogona napo kucreata mabasa, kucreata maopportunities evana veZimbabwe.
That is a very propagandist message iri kutaurwa nevanhu veZanu PF. Nekuti munoona kuti chavanoti vari kusimudzira vechidiki vari kuvapa vashoma vemuyouth vemupati yavo. Ndo vanenge vachiwana maopportunities akaita sedzimba neminda. Ndavape munhu wese mukana, despite nyaya yekuti anosupporta uro haasupporti musangano upi. Because when they say we are the bankers of tomorrow, that means we are exclusively part of the community, the Zimbabwean community, and therefore they should show impartiality in their dealings.
Some say Mkoma Brian kuti mashoko ava Mugabe kuti vechidi ndivo vatungamiri vemangwana. That's you know, that statement is out of place because you look at many other countries are led by the young people. Maybe not as young as, you know, in their 30s or 40s, but relatively young people who are definitely not 93. Do you agree with those who say, you know, our time as young people in Zimbabwe is long overdue in terms of leadership, political leadership?
Yes, I definitely agree with that sentiment. Because what we want to believe is that if our current president was really serious about the youth, about the tomorrow of the people of Zimbabwe, then you should have given long back the baton to someone else better and younger than him, who would have the new blood system that would be very innovative and that attracts attention world over. Because you would want to believe that why Zimbabwe's economy has crumbled is simply because the world is the world over is no longer interested in this current political and economic landscape. He must give back the stick to someone else younger and better to show that he respects the youth of tomorrow.
Rambai makabata mukoma Brian, rambai muri parunare. Mnumzana mhlanga lawo iqhubeka ubambile khonapho ke sithathe umlaleli vaMark Joe ku South Africa. Mukoma Joe makadi. Halo mukoma Mark.
Tiripo makadi zenyu.
Aiwa tinofara kuri sei kuJoni.
Kujoni kuraiti, takatiza izvozvo, ndozvatakatobvira kukoko kuZimbabwe ikoko.
Aha. Itaura henyu mugomo.
Ndandira kuti pamayuti ayo, amayuti ari kuti vamugabe vakanaka nehurumende yavo yeZanu PF ka. Kungotaurawo hako kuti munhu anenge asiya zvekuita kana kuti ndisha kuti because isusu dreamer youth handiti. Takatobvako tatoona kuti ivhura ndakatoripiwa tinaro. But ukanoririma iso ukatarisa kuti kwedu isi kugoka kunorimwa kotoni chai chaiyo. But chaitorima kotoni yaitoonekera ka ichitengwa zvaive nani. But right now hakuchina chibage chachona vari kurima chibage chemudura vachitwa tinevhu mvura iri kunaye zvino. Chavanokohwa chaicho ichocho hapana. Saka chavari kufira chii hapana. Saka ii hurumende izvayo ka tingataure zvekuti chii, but hapana zviripo. Isi maiti taifanira kutoona muono wevision iri nani. Tivhotemwe pati nani fana yemudhisi zvaitenge nani pane zvatikuitikwa izvi.
Saa muri kuti vamugabe handizvo zvavari kutaura havana basa nevechidiki veZimbabwe.
Havana because ine mukatasa kuti vechidiki vacho handi pandiri kuti takapuwa minda. Tinayo but minda iyoyo haina zvairi kubatsa because ezvo mukatasa yavaiti command farming yai. Yakanga ichiketa vakanga vane mashaka akanga nemari dzavo kudhara. Vanotori nemari kudhara vari kumusoro. Vari kuzasisa mayuti hakuna kana one akawana mafertilizer yayo. Chakarati hapana zvatiri tikudzvara chibage chavanhu Red Cob chachemudura. Saka hazvirevi chinhu kurati isu tichangosafira ivo nemhuri yavo nevana vavo vachichengeta nharaundangagwa iko ndovanogona kuhula. Isu hatina chatinodya kana one. Takatoti zvako kuti nayo minda yakanakisa but hatina zvina zvazvotibatsira.
Saka maga puwa munda muri nengwe zanu PF kana kuti muri munhu wozvake.
Izvi takatopiwa tiri pa izvi tiri munhu wozvake. Takangopiwa tiri vanhu wozvavo. But the judges figure as PF saka tetangosinzodzi bakira tiri mukati mavo imomo. We campaign with them but we don't vote for them.
Mhm. Saka kana Zanu PF isina hanya nevana veZimbabwe nevechidiki isei vechidiki vari muZanu PF ivavo vachiti vamugave Krimora.
Aiwa, hanimona vanhu ivavo. Zvakafanana nevanhu vakaita sekuwanza sekumatebeland yangaita gwai kuti munhu ari kumatebeli youth ari kumatebeland anotaura Zanu PF iKrimora. Kureva there is someone ari kudla kukaisa baba vake kana sekuru vake kana hama yake imwe. Iri kuhula muzanu imomo. Saka vati hangamboti yakaipa zvishuwa. Bhozi vari kuhula vari kuba vachidi vachidaiko. But isusu tisingazikamwi tinofira mahara hapana chatiri kuwana hapana kana chatinogena kana one. And ikonomi yacho yaizokata sati pakabuda bhondi iri ndora takatoti hatisiyei Zimbabwe tiinde kuSouth Africa. Papakatooma pekutoti unotoandoti saka ndichaenda kupi upfumhanya kuchinzi mari kuoiko kwechi haisi kuwanikwa. Kubhengi haisi kuwanikwa. Saka vati uchaenda kupi mabasa acho nako isusu kuwanza kuti ndakazva kwa 1982 ini kubva ipapo nanhasi taitidza nezvavamugabe nezanu PF mwana wangu yezvino ndakazvara 2004 ari kudzidza nezvavamugabe kuva kuti mwana wake futi akanodzidza nezvavamugabe saka vachatonga kusvika vafa here kusvika rini.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Mark nekupinda pachirongwa. Saka iri sei xenophobia nhasi kuSouth uko?
Xenophobia isi kwatiri kuno kukurisesa hakuna problem. Limpopo province haina problem. Atongwa kuPretoria uko ndokwatirwa kuti kwakaoma kuPretoria nekuJoburg. Asi ndakawa sekuti zvino kune kwatinyarari.
Okay, muri ku Limpopo kwana Malema uko?
Hakuna kuti tinana Malema vachingotiura ivo vana vamugabe kuti vasiye zvigaro. Tinondova tipfungwa ukuona vamalema munhu anongopopotopo kuti chero muno mandosogwa muno mbati kuona akuona zvinhu zviri kuitika kunyika yeumwe ka kureva kuti something wrong nemutungamiri anoonekwa kuona navamalema vatosogwa munyika mavo kureva kuti pari wrong ipapo.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Joe. Stay safe.
Alright.
Okay, hello bekungumlaleli uMark Joe asikhuluma laye ese South Africa uthi use Limpopo province. Sibuye kuwe mnumzana Mhlanga ukhona ecingweni. Hello Mhlanga.
Yebo ngiyakuzwa ntungamisi.
Yeah, akusitshele lapha Mhlanga khona kuyini okwenza bonabo abasakhulayo abakuZanu PF baqhubeke bemsekela kangaka umgabe.
Impendulo engakunikeza yona ukuthi sibonile kusukela ngo-1980 lapho uJoshua Nkomo ebaleka esiya ku-exile kuthiwa ngumkhokheli wama-dividend. Bakhona abanye ababeseqa besithi pasinangomo phambili with the 50 brigade. Namhlanje abantu abalengqondo ezinjalo kabaswelakali. Umuntu engatholanga lutho sibili ulakho ukweqa ngenxa yokuthengiswa amanga. Ama-youth akuleli lizwe bathengiswa amanga kakhulu njalo bathona bethengiswa amanga. Kodwa izinto abazithengiswayo kazigcwalisiswa ngukhulumende wezanu PF. URobert Mugabe uhleli ebathembisa lokhu nalokhuyana engeke ekugcwalisise. Abaningi bangikhona bayadla uzathola ukuthi ubabakhe uyabevele esidla khona lapho. Yena sokuthatha yena njalo ukuthi aphakame asekele ubaba ngoba bayadla bona. Kodwa ama-youth amaningi elamba.
Aiwa, siyabonga konapho Mhlanga qhubeka ubambile nemiwo mkoma Brian Rambai muri parunhare sithathe umlaleli Timbotora Mtereri mkoma Gibson Moyo kugweruko mkoma Gibson Magadi.
Aiwa, tinofinda elu Magadi miwe ini.
Aiwa, tinofara gurisei kugweruko.
Kwakanaka kungotiupi nikwa mazuwano hapana hapo chakanyanyo nakaya ino nguvani namu
Gonamo amuna kuendere kumabiko kune Mswe Mgwera kumatobo uko.
Amungane fungwa uye akura ndisingi kuti aifanira kinga ikoko. Nokuti chaza inika wenda kundotamba uchindifambira nangu kuri nei nyama kuda. Ndiro kupenda. Yaya iri muno muZimbabwe ndiyongoti hatizi kuti vanhu veZimbabwe tamboita sei kana iyo yutsi yedu kuti yamboita sei nekuti zviri kutaurwa kuti yutsi ine sapoti kwaakuyepa isu tigiri mumamisha tinongotaura nayo yutsi iyeya yavanofunga kuti ndeyavo ndeye vanhu vose haisiye zano kati vanongotaura chenanavari vakatisa pokamusangano vachitotsvaka kuti kuda zvingatiwanisa basa here asi vari kuona kuti hazvitiwanisi vekare ivavo ndovanotititaurira nhamo iri mukati meyutsi yezanu ende zvirokwazvo vanongoti kotodini kuonai vana baba isiwo tichizoona kuti hakuna zvavanaita kana ero tiri vanhu vane fungwa zvoa tingati tinozodzidzisa yuti kuti igozotonga mangwana zvitonga nedemo sezvavanoita izvi zvokutuma yusi kurova vanhu nguva yemaelection nezvava kugadzirirwa iko zvino kuti tinoda yusi sevhisi iyi yavari kuti kana vandotrena kwaboda tezi toenda kumaelection yonzifarara mumamisha nemumadaui yorova vanhu yosisiitisa vanhu vanhu vose avovhota kufara kuti ha takahwira toti isu nemazinda yedu tiri kukura hongu ungafunga kuti shuwa tingasiya vana vane 50 iyo yokuti kuti munhu atonge anofanira kurova vanhu zvichadii zvichaperi parupenyu kwamangwana kana tikatarisa kuti isu tichiita vakuru vana ava vachasara vakagara sei ichava nyika yakaita sei nokuti kana vana ava vasvika pamutsaumi vanokwanisa kunotinganisa vomurova yotiza woenda musango saka tingera hede kuteeka zviita zvakare zvokugara tingodzingana tichigara masango togotinga vaisauvi handiti tinozodzokera toti a murungu uya akauya musiya akatinanura anga ari munhu kwaye nokuti isu pachedu tava kubhujana nokuurayana kudarika zvatakanga tichiita nomurungu. Vana ava vanotaurirwa zvinhu zvizhizvo asi havasi kutaura vakashinga inyaya yokuti munyika hamuna basa savanotaura izvizvi zvimashoko zvenhema nhema zvavanoudziwa vanenge vanopiwa tumari vopiwe doro vopiwa mudzanga wembanje vopinda mukurova vanhu adino urombo zviro kwazvo nyika ino handizi kuti yaita munyama wakaita se nyika ino ufumi hwese hunokwanisika mva nemhaka yekusaziva zvotinoita vanhu vezimbabwe zvatava kunetsana nebotswana tonetsana nesouth africa vavakidzani vedu kureva kuti tichazodiniko tichagara sei nhavo ino vanhuvatakavakidzana navo vanoyutsi yavo yavanodzidzisa zvakanaka and vanovapa basa nezvose zvakadaro kwoisu tozodii vana vedu vari kusouth africa nhasi vakadzoka muno anoteereredzwa nemasiya iwoyo nyangwe pano handizi kuti ungapinda pai kuda kuziva kuti wadzokerei otovhunziwa futi wakanga waenda kusouth africa zvino wadzokerei izvo bodos mwana wangaenda kotsvaka basa rupenyu gonetsa zvino kana adzoka madiiwo kuchifara naye achitangazve development munyika umwenisi akabva notumari zvino kana akatobva notumari vakazviziva anosungwa kana kutongedzwa tumari itoto kana kungoitiwa zvimwe zvinhu zvokuti asawana rufaro munyika yake yaakazvarirwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Gibson nekupinda muchirongwa. Nguva ndidzo dzadyana, tichamubata zvekare muzvimwe zvirongwa zvinotera. Siyabonga mnumzana Gibson Moyo lapo vesithinta esenkabazwe eGweru ngezitate eminye imbiko lapha sithunyelwa ngabalaleli kuFacebook kulo Janet Dzikamwe uthi yena Mugabe must go. Kubuye uDominic Mukombazi uthi yena engine overhaul please. Imelda Chie Giggs uthi yena we are tired of this dictator called Mugabe. He and his ZANU-PF must go, period, exclamation point. Douglas Sigaukena uthi nothing and nothing at all. Everything is disaster. People, wake up money. Kuzobuya uMemory Dana uthi yena asi ivuracho isn't edifying. The soil they have, but nothing chirikubuda. Nzara yatu wa waste. While we possess a land we can't farm, no resources, etc. Ngabalaleli ke labo abasithumele imbiko yabo ku-Facebook. Ngibuye kuwe mnumzana Mhlanga singakayi ku mnumzana Brian Murinyengwe. Umhlanga ubaba umgabe uthi njalo uhlelo lwe National Youth Service kumele luvuselelwe kabanzi ngoba lohlelo oluqhakathekileyo kakhulu wabona njani lawo mazwi
amazwi kamgabe njengomuntu omdala kawaphathisi ukuthi ethi yena useletha njalo uhlelo lwe National Service. Siyazi ukuthi uletha i-National Service ngenxa yokubana sesikhangelane lama-elections. Mina ngisese umuntu omutsha ngesikhathi lapho ekhona lawo bafana namantombazana haye National Service sifunde nzima sixotshaniswa yibo bexotshanisa abadala lapha emakhaya ngesikhathi sokuthi kuyiwe ekhethweni. Bebafosa ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF lokhu bekusenzakala sikubonile kwenzelwa ukhetho olubuyayo. Ngakho ke ngithanda ukubana ngicelise kukakhulukazi ama-youth asemathebeleland ukuthi ungumzukulu lapha ekhaya ungaze ugide njani uyabe uzidlalisela isikhathi ungelusa inkomo zalapha ekhaya ungaze uhlatshwe ngameva ma sokufike isikhathi sokubana kugathwa inkomo lezo wena uphiwa kuthiwa ungumzukulu. Sokuyisikhathi sokubana sinanzelele ukuthi uMongameli Mgabe udlala ngathi uyasebenzisa abantu abatha ubasebenzisile esikhathini esidluleyo yikusetshenziswa kuphela lokhu akula enye into edlula khonabo.
Aha, ba ontanga bezanu-PF nxali lalele ngiyazi libanenge lilaleleyo listinte please esikhulumeni besixoxisane lo Andifas Banda rather isiphathamandla seZANU-PF ku Youth League kobulawayo wavuma ukuba khona kuhlelo samtshayela ke ucingo sisilapha emoyeni lwaquma ucingo lwakhe kasazi sambamba njalo kodwa nxa ulalele mnumzana Banda sithinte please sifuna ukuxoxisana lawe emoyeni kumbe iloba ngubani nxa ungoweZANU-PF ungosakhulayo ulalele lawe uthiseka ukubana utsho okutshoyo ungasitshayela ucingo kumbe usithumele imbiko yakho ngeWhatsApp kumbe kuFacebook. Va Murinyengwe muchiri parunara handidi
Kongo chiripo baba
Kochi rongwa che National Youth Service chi mure kupo kana nacho here
Chiro che National Youth Service is just a strategy by ZANU-PF is trying to reintroduce its ideology to the masses so that when the masses are ideologized upon that same basic principle, it would therefore mean that there is no development, but rather it's a repetition of the same thing. It is the manipulation of the youth, whereby ZANU-PF wants to brainwash them and pretend as if everything is wrong with them, who they are training at a national youth service.
but actually there is no benefit from that program.
Asi hanzi ndechekudzidzisaka vechidiki nhoroondo yenyika kuti vakure vachiziva kuti nyika yakabva kupi uye gwara nderipi.
That's the most unfortunate thing from that political party called ZANU-PF. All that they know is to teach people the prehistoric period, and they have no platform for development. Yes, we want to inherit our past, but there is no platform where we inherit our past to enhance the future. There should be a platform whereby when you teach the youth about that period, about the history, about where we came from, about our heritage, then what do you want us to use it for? Create a platform whereby we then use it for development of the nation. You said it's just an ideology, a political ideology reserved by ZANU-PF to manipulate the community.
Uh-huh.
There's absolutely nothing good about that program.
Aha, rambai muri parunare, mkoma Brian state abanyenjala balaleli mbale umbiko oku WhatsApp lapho othunyelwe ngu Brian Kwangwari uti yena, my fellow countrymen, we are saying Mugabe must go. What excuse mnumzana lapa. Utiena, my fellow countrymen, we are saying Mugabe must go. What are we doing? What is it doing so as to make sure we bagita kubalegi loku ngacina ngikhuluma inhlamba isikhiwa kasihlelanga kuhle umnumzana lapha kodwa sikungasenani sithatha abanye abalaleli kulo nduku eSouth Africa. Nduku, kunjani baba?
Siyaphila ninjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani eMzansi?
Hayi, eMzansi siyaphila.
Number one, sungenile kuhlelo baba, akusiphi umbono wakho?
Mina ngithi kanti waye engafuni ukuphuma esikhundleni ngoba ikhehla manje mase likhulele lo 100 years lokho eliyalele esikhundleni. Usekhulile lo muntu, angazi ukuthi la bantu abamsupportayo.
Kala 100, kala 100 Nduku, ule 90, ule 93, kakafikisi 100.
But to the nearest 10, una 100 angithi.
Hayi, nearest 10 yabisi ngale uka 95 phela, yena uzaku 93.
Yeah, wathi ukhulile muzi maye unobaba ongakane ekhaya ungamvusa uthi baba sambe emasimini sithi ubaba wakho wena unaye lapha ekhaya.
Ay, ngeke ngimvuse Nduku.
So manje ntiyabona ukuthi umsebenzi wokuphathela izwe unzima kuloku uphatha nje ikhaya labantu mhlamba bayi 5.
Aha.
Ya mina ngibona kunzima nje lokho ngoba ubekhala ukuthi abantu baphelela lapha ku Mediterranean Sea besiya overseas behamba nje kabuhlungu kodwa ehluleka ukukhuluma ngilive lakho ukuthi lapha abantu baphelele eLimpopo beza ngapha eSouth.
Mhm, ngikuphendule kundaba yokuthi imali kehla lami ngamvusa yini khonapho Nduku. Ikehla lami indoda indoda ekhuthele mpela, iyazisebenzela, indoda eqinileyo, ayithanda ukuthuma, yonke into iyazenzela, kodwa maye sefike kulesani isibanga, maye vuke ekuseni kusiyalinywa, ngingamalisa mpela ngithi hayi baba, isikhathi sakho sesedlula.
Ehe. Yikho ngithi abantu bezanu nabo bakhona ukumzwela ukuthi sithi mhlawumbe ubaba wabo lo abahlala naye ekhaya. Bangamvusa bethi baba sambe emasimini, into elula nje mhlawumbe ngoba emasimini uhanjwa for 3-4 hours. Kodwa bona lokho bethi nolo muntu kumele be yi-candidate for 2018, angiboni ukuthi la bantu bacabanga kanjani.
Ngoba bathi akekho omunye ongaliphathi ilizwe ngaphandle kwakho uMongameli uMgabe, nguye yedwa olekhono lokuphatha.
Ngoba libulele leli lizwe iminyaka yonke le khona lapha esikhundleni, uyenzeni into enhle ma abantu besikhuluma iqiniso nje ukuthi from 1980 kuzofika namhlanje uyenzeni into enhle khona lapha eZimbabwe.
Bathi abeZANU-PF bapha umhlabathi amapulazi sebengabalimi ophinde wabapha le misebenzi.
ngoba umsebenzi akunamsebenzi lapha abantu khona manje ilizwe lilamali yalo lidlulwa yisomali ilizwe lingelafemeli eliphansi kakhulu ilizwe lilamali yabo bona bathi no lo muntu usizile.
Hayi siyabonga mnumzana Nduku ngokungena kuhleli.
Hayi ngiyabonga nami kunini ngaligcina ngisanazi njani lapha eMelika.
Hayi siqinile baba umqando yosithwalisa enzima kodwa namhlungane kuyakhudumala kancane.
Ya ngoba mina ngisegwanda lapha khona manje ekhaya siphakathi kwemfula eyi-2 lapha uMaleme nehovi amabrisi lapha abantu ahambe namanzi. So abantu abakhoni ukuphuma kule ndawo leyo.
Yeba kithi ngizwile kube lo monakalo omkhulu endaweni eziningi ngeZulu lelo.
Ya ya ya.
Hayi siyabonga Nduku sizaqhubeka sikhuluma baba. Okay lati siyabonga uNduku lowo umlaleli wethu usitshele ese South Africa. Kodwa uthi yena udabuka eGwanda sithathe njalo omunye umlaleli mkoma Enoch I think he's from Ghana. Enoch, how are you?
I'm okay, magadi, magadi ya koma. Kuma chinga mili ngum.
Azi, shona, okay. Ano, three bostere kumkomo wangu. Kurise kwa muri.
Kutambudzika baba.
Kwa muru utambudzwa ne mkoma inoki.
Mkoma, zino roaza, kutu kunyango za kwewewe. Uri kushanda, uri kuwana upo kugara pakanaka, asi ukafamba ukuona. Amai yako kuZimbabwe bofa amai vari paroboti nemunhu achikumbira mari umwe munhu zvinokurwadza kunyange wakagara zvako zvakanaka zvinotambudza unoshaya kuti woita sei.
Ya ichokwadi asi pane vamwe vasina hanya, you know, people don't care about other people.
Ini mukoma zvinondirwadza ini munoziva kuti zvinhu zvakawanda zvaitika nevanhu isiwo kuZimbabwe dzimba dzaparara vamwe vana vafa. Just like I used to stay in Botswana. In Botswana mukoma vanhu they were crossing from vachiyanisa vachikrosa nemusango vachiuya muSouth Africa. So many people from Zimbabwe vakadyiwa neshumba vamwe vakapazwa vamwe vakafa vakapfurwa nemapurisa but no one cares about all that. I just wonder at times what kind of people we blacks are. Maybe right when I need to lead on the warung, it was better because they care unlike Isusu and Atema.
Asi
munoti vana dzara dzakame zvirwere vana vari kufa kuno kutukurowa kutambudzika ine iri kwatogara kuri nani but still zvinorwadza mukoma kuona vekwako vachirowa vachitambudzwa kudaro muSouth Africa zvinorivi izvozvo.
Kupindura nemashoko avamugave muri kutsvagei kudiaspora ikoko chii chamuri kutsvaga ikoko chamashayiwa kuZimbabwe ndo mashoko avakataura kapabirthday yavo neweekend apo.
Man, I don't even think that man is still all right, man. We are looking for employment here. Hakuna employment in Zimbabwe. Hakuna kana chiriko Zimbabwe chotira ndinganogarira Zimbabwe iko. Just look now, we are all over now. Tazara kweza pana kwati sini. At times, South Africans, I don't blame them. Panezo waru kuito. Waru kanganisa, yes, but it's too much. It's like, look in Botswana, wana wakwanzika na ugara. But in South Africa, we've been here for a long time. So one, if it was Isus maybe Zimbabwe, maybe we were going to do the same thing. But no one cares about all that. They're just buying million dollar cars and we are starving here. One varugudona every day mota dzirugudona tirugusenze swa zvimwe zvakadarikidza zvisinga fanenge zvichisenzwa nemuntu tirugusenza over hours that tirugusenza akawandisa kuno.
Asi
zvichudzeva marori tsei. We are at a big risk.
Asi mutungamiri wenyika gava mugave vari kuti ivo vane hanya nevechidiki hurumende yavo iri kuita nepese painogona nayo kuti inge ichivatsvagira mabasa uyezve ichivagadzirira kuti vave vatungamiri vemangwana vane mazvo.
You can't just talk. We need action. Action speaks louder than words. Since when are we? Now it's 37 years now. I mean, we never have a chungo to Pambirina. I mean, we have a chavaru. kana kuti imwe vision yacho naye kuti aniki zvaachatiitira kumbiri ndezvipi iyi tagara naye 37 years.
Aha,
we are even west at our west, brother Somalia, I'm sure very none. We are west.
Aiwa, tinotenda mukoma Enoch nekupinda muchirongwa.
Ndatenda pano mukoma zvinotirwa zvino ndombodonha musodzo kuti unosvika dzodzongwa uone hama dzako sanika ku Pretoria, pari uchenda ku Pretoria. Pane garage rakaswanzomira. Mapurisa ari kusvika one kumwe auya angotengesawo madhisk ake zvandiri kutamburirawo zvacho izvozvo ndiri kuwana 5 rand anosvika achizvitora mapurisa. You can't do anything, muri munyika mavo. Atava mhanya watengese icho adaiwo. Tiri kushungurudzwa mukoma, tiri kutambudzwa munomu. Tiri kutambudzwa zvinorwadza zvokuti zvimwe mukazvionaka hamunodonha musodzi dzechokwadi, but no one cares about all that.
Haiwa, zvichanaka rimwe zuva mukoma Enoch. Rambai makashinga.
Ndatenda maita basi.
Tinotenda. Mlaleli wethu mnumzana Enoch obesitshayela lapho ekwele South Africa. Mr. Mhlanga, coming back to you, how much of a factor do you think young people will be in this, you know, coming election?
What I'm seeing is that the majority of youth in this country, if they are not careful, they are going to be much used by this ZANU-PF party that doesn't care about them. What is more important is to understand that as youth, we need to rise up and stand for ourselves. Because some people who are calling themselves our leaders, they have enjoyed, they have benefited from this government, and they want to continue using us as the youth. So as the youth of this country, especially, particularly those that I'm representing, the youth of Matabele, we need to rise up, stand up on our feet, and call a spade a spade, and see that this government of Robert Mugabe is oppressing us and marginalizing our region. Come 2018, they must choose the leaders that are going to stand with them, not the leaders that abandon them in the heat of the race. We need leaders that are going to care for us as the youth, not leaders that come during election periods, promise us this and that, just like ZANU-PF that promised us 2 million jobs. And they don't even deliver, even up to today. And now, on this day, we are seeing more youth are becoming vendors. And that's pathetic. It's very painful what we are seeing on the streets of Bulawayo. We need to rise up. That's the most important message that I want to share with the youth of this country, that we need to rise up, stand on our own, and claim what is ours come 2018.
Vakona yini abasa ngoba siyazi abasakhulayo yibo abaningi kakhulu elizweni njalo i-demographic yabo iyo edlula wonke ama demographics kubantu abavotayo. Ubona besukuma ngobunengi yini besiyavotela iZANU PF uMongameli Mugabe kumbe besekela amabandla aphikisayo?
What I'm seeing, the issue of demographic won't work at all.
Ngesindebele mhla
wabhalisanga ukuvota ngenxa yokubana sebekhathele ngoba nyake ngixoxe labanye kakhulukazi lapha ngisizwa umbono wabo ukuthi kanti lithini ngokhetho oluzayo oluzayo lolu bathi thina hayi sesikhathele kade savota. Into engithanda ukubana ngitsho umhlaba wonke ulalele ukuthi abantu bemathebeleland bamkhupha kudala uMugabe kusukisela ngo-1985 igugu rawundi ichisa kunjalo savota sathi thina hhayi asimfuni umuntu lowo. Kwabuya uTswankerayi ngo-2000
asathi kasebenze umuntu lowo sikhiphe umgale kuze kube namhlanje imathebelele never voted for ZANU-PF. Ngakho ke abantu sebeyisiya bedangala ikakhulu ama youth abaningi sebesukile bayemazweni ungakhangela ungahamba especially emaphandleni uzathola ukuthi ama youth bayakutshela ukuthi base South Africa abanye base Botswana more than 3 million of ama youth agcwele emazweni ngakho uma lubuya ukhethe kuzavota futhi bona labo abadala njalo abadala uma bezama ukuthi bayalungisa uzathola ukuthi inamba yabo isoziyenele ukufike khona lapho okumele isifike khona kodwa laba bayenelisa ukuthi beze ekhaya bezo register ukuvota asenzeni njalo sibuye sizo register ukuvota sivote eningi umnyaka ozayo sibone ukuthi siyenza njani njengabantu bemathekisini.
Aha, siyabonga khona pho mhlanga qhubeka kubambile sibale imbiko buya ku Facebook lapha u Douglas Sigauke uti yena dietri vanhu vane remangwana rakajeka apana kana umwe wai joina zvino zvisina maturo u Jefferson Manyetu va Jefferson Manyetu vari kuti Mr. Mugabe doesn't have influence on the youth. He only has influence on Chipanga, who is giving our farms and diamonds money. Indeed, Zoke Kwamuri, Mkoma Brian, Vechidiki, Murukuona, Eva Chief, Votera Papi, Musarudzo, is not a very right.
Nishaona kuti vechidiki vakaunyanya veZimbabwe they are not capacitated therefore they most of them do not vote they are simply used and manipulated by ZANU-PF because when you don't have resources to support yourself you simply follow the one who feeds your mouth so vakawanda vacho vanosupporta ZANU-PF kwete nokuda asina kuti kune zvizhinji zvinovamanikidza for example most of them have been enticed by the use of land. Some have been given pieces of land. Some have been given tents. So those little biscuits, they are the ones that they will vote for. But personally, I would want to believe it is the high time the youth of Zimbabwe should realize that they should now use their brains to vote instead of their stomachs. Because as long as you want to use this stomach to vote, they will continue to vote for ZANU-PF, which is giving them rice and those small pieces. If ZANU-PF was really interested in the youth, then they shouldn't be giving them fish, but the hooks to get the fish from the pond. I want to believe that ZANU-PF has taken advantage of the unemployed youth to use them for their own reasons.
Uh-huh.
So it is very unfortunate that most of the upcoming political parties like opposition parties, they don't get much support from the youth.
Mkoma Brian ndimbombata muromo ipapo timbotora muterero wekupedzisira mnumzana Chris Ncube UK Ncube kunjani baba
anyaphila ninjani baba
siyaphila ule ngxenye yomzuzo baba akuvala uhlelo
hayi alama akukho kukhulu emfuna ukukutsho baba bengisizwa likhuluma lapho nje nje ngiyezwa sinye speaker sikhulu libuza lapho futhi bathi kuZANU-PF akula omunye umuntu ongabusa ngaphandle kwakho nguye yedwa okhona ongabusa manje mina bengilombuzo ukuthi kambe njoba kunguye ukhulu yedwa njoba le minyaka isihambile uma engavuka sithi inkosi imthethe kusasuthi ukuthi iZimbabwe yasali singaselambuzi yini na
unkosikazwa umkakhe wathi uzabuse esemathuneni.
Ah kambe kodwa chiwa kathi Zimbabwe sokuyisikolo yini okuthiwa kuyadlalwa iyabona nje ukuthi abantu basabaleli emazweni lapho abangafisi ukuba khona
Ncube isikhathi du Ncube sithe khonapho siza kuthinta sixoxe baba siyabonga that brings us to the end of our show it's time to disconnect. Thanks to Brian Murinyengwe, political analyst, and Akim Mhlanga of Thokazi Republic Party. Yours truly is out. I'm Tungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.